Vachara pamusangano wemazuva maviri wakarongwa nebazi rinona nezvekutengeserana pamwe neEuropean Union watanga muHarare nhasi. Varimi vanga vari pamusangano uyu vakurudzira hurumende kuti itsvage nzira dzekumimina zvese zvinowanikwa mudonje zvinozoita kuti varimi vedonje vawane mari yakawanda kubva mukurimwa kwedonje. Mumwe wevarimi ava ndiva Shepherd Manonga, avo vanorima vari kudunhu reMashonaland Central. VaManonga vanoti varimi vari kurasikirwa zvikuru nemari nepamusana pekusamiminwa kwezviwanikwa zvese zvinobva mudonje. Vati varimi vanogona kuwana mari pachiwanikwa chiri kudaidzwa kuti HASK, icho chinozoshandiswa mukugadzirwa kwebepa rinogadziriswa mari. VaManonga vati Zimbabwe inogona kuwana mari yakawanda kana HASK iyi ikamiminwa kubva mudonje.
Donje redu riri kungotengwa kuti tibvise lindi. Hatisi kuziva nyaya yekuti ndanga ndichishamisika ichitaurwa mukati umu kuti donje kune zvimwe inonzi HASK inobva padonje, iri kutumidzirwa kuGermany kunogadzira pepa remari. But isusu tiri kutotambudzika naro. Dai kuri kuti donje ritarira kuti titengese kuti tiwane the HASK yekugadzira pepa remari, ingadai rine mari. Saka tisingasviki kuti tichizodyisa that HASK nemombe kuti value yacho hapanazvo. Zvafanana nemunhu atengesa mombe kuti angodya nyama chete. Haidhure, but ukatatengesa mombe doda mabhonzo acho ndoda kugadzisa something, unozofunga nyaya kuti bhonzo riri kuita mari. Kasa kana kuti kuti vanhu vari kutora donje redu vari kuita value addition to the end, donje rinoita mari.
Mukuru anoona nezvekusimudzirwa kwemabhizimusi mubazi rinoona nezvekutengeserana, vaStanislas Mangoma, avo vanga vari muenzano remekedzwa pakuvhurwa kwaitwa musangano uyu nhasi, vatiwo vanobvumirana nezviri kutaurwa nevarimi izvi.
Donje inotanga ku tingati kuma kuvarimi. Kuvarimi uku vano producer riri donje handiti. Donje riya tinonzwa kuti production inoitika pa 1 hectare inofanira kuve kuma 500 ndokunge musina 500 kg ndokunge musina kuisa fertilizer. Maisa fertilizer kudai inga increase wokuinda kuma 800. But vanotivo kwanzi moko apply ya munoti BT technology inenge yaku increase kuma 1200 to 1400. Then jina panenge akuzotora donje or the lint anditika anu besa price yake pa international price. Saka because of grading system inaitirwa ku one place, vano wanzo complain kuti price ya tripua haisi kuwirirana nichi either nema inputs ma fertilizer makatipa kana kuti ne international price ne labor chatakaisa munengeke.
VaManonga vati chimwe chiri kudikanwa ndechekuona kuti nyaya dzemitengo yedonje pamwe nezvinoshandiswa nevarimi mukurima donje zvagadziriswa. Mwaka nemwaka varimi vedonje vanogara vachichema nemutengo wavanotarirwa nehurumende pakutengeswa kwedonje, izvo zvinonzi nenyanzvi dzekurima zvavakonzera kuti varimi vakawanda vasarime donje sezvo pasina chouviri chavanowana mukuririma.
Kurimisa hakuna kuground. Vanhu pavakamuvha vachienda kuminda, mitsvai inevhu rakasimba mwe yachona, mombe hadzikwanise. We need my tractors. Mafarmers anoda kutrainwa kuri madonje kuti riite high yield. Mune dambudziko remutengo rinoganhurwa negoo rakakura. Mafarmers kana achiri kukohwa 700 kgs uri kufungidzira kuti anoda donje rake kuti riita $2. But kana achikohwa let's say 4 tons per hectare kana donje rikanzotengwa ne 50 cents anorealize a profit. Saka nyaya iripo ndeyekuti mafarmers adzidziswe kuti akohwe goo rakakura ndopanobuda mari ipapo. Saka zvinoda matrainings kumafarmers, zvinoda kuti vapuhwe zvokushandisa, zvinoda kuti vapuhwe mafertilizer anodikanwa pa hectare. Dambudziko una fanga today farmer anopuhwa 1 bag compound L, 1 bag AN. Izvozvo zvinodhura kuna farmer kusvikira akutozotengesa huku kuti akwanise kubhadhara zvinhu zvacho, because ukaisa sauti shoma mumuriwa uvavezvi. But sauti inenge yarasika, but muriwo unenge usina sauti. It's just the same as with my crops. So this is the thing. Ezvazvo zvichikwanisika zvinhu zvese zvikakwaniswa.
Vamangoma vati hurumende ichaita zvose zvainokwanisa kuburikidza nekutaurirana nevarimi pamwe nevemasangano ekunze anotenga donje muZimbabwe kuti vaone kuti zvose zviri kudiwa kuti zviitwe kuti donje riburitse mari yakawanda zvaitwa. Vamangoma vati kudonha kwemitengo yedonje pamisika yepasi rose ndiko kumwe kuri kukonzera kusamira zvakanaka kwemitengo yedonje muZimbabwe zvavati zviri kukonzerawo kudzikira kwehupfumi hwenyika.
Zviri kupanga zviri kuto zvakanga pane chibvumirano I think inonzi statutory instrument 140 of 2010 or 2011 yakanga ichiti jina nefama vanofanira ku share both mu profit ne loss inowanikwa mukurima kwedonje. Asi ndiona kuti paita dambudziko pamakore apfuura ivaya, saka ndo zvimwe zviri kutira kuti futi zvigadzirirwe, because vanga vachiti pakutanga pekuharvesta madonje racho mafama namajina vanga vachimita vobvumirana kuti price yatinowana ndeipi. But ndinoona kuti inonzi ya Competition Tariff Commission inenge yakapindawo vawanawo chichemo chakabva kumafama kuti vatraye kuresolva nyaya yacho iyoyo. Saa iko zvino hapana zvikawanda zvandingataura pana izvo zvekuti vachiri kumbodetemina vokucompetition and tariff commission wachiva.
Zvichakadai, nyanzvi inoona nezveupfumi musangano reEuropean Union amai Anna Pienaar vati EU yakazvipira kubatsira Zimbabwe nemari yekutsvaga nzira dzingaita kuti Zimbabwe ikwanise kutengesa donje pamwe nezvinogadzirwa nedonje kuitira kuti nyika iwane mari yakawanda kubva muchirimwa ichi.
The European Union mobilized around 327 million euros that represents 70% of the funding that has spent to support the African cotton sector. So this is a continental program of which Zimbabwe is a part, but we are trying to support the cotton sector in the whole of Africa.
Vanga vakamirira sangano Common Market for East and Southern Africa kana kuti COMESA vaFred Kangongo vatiwo chave kudikanwa kutsvaga nzira dzingaita kuti Zimbabwe idyidzane nedzimwe nyika zvinozoita kuti vekunze vakwanise kusima mari mukusimudzirwa kwenyika zvakafanana nekurimwa kwedonje. Zimbabwe ndeimwe yenyika dzinorimwa donje rakawanda munyika dziri kuchamhembe kweAfrica. Musangano wemazuva maviri uyu uri kupindwa nevarimi vedonje vebazi rinoona nezvekutengeserana vesangano reCOMESA nevamwe. Chinangwa chemusangano uyu kutsvaga nzira dzingashandiswa kuti Zimbabwe ikwanise kutengesa zvakasimba zvinogadzirwa nedonje kunze kwenyika, kwete kungotengesa donje chete. Izvi zvinonzi nenyanzvi ndizvo zviri kukonzera kuti munyika mupinde mbatya dzekunze dzakawanda, zviri kuita kuti makambani anogadzira mbatya muno asara asina chaanowana, sezvo munyika mave kupinda mbatya dzakawanda dzisina kusimba dziri kutengeswa nemutengo wakaderera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.